manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru hakanaka vatereri tino sangana zvekare maneru anhasi uri musi wemuvhuro chibabu 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoti zvinhu zvanyanya kuita mamanyama mire nerongo muzvipatara. Sadak yokumbira chikafu chekubatsira vanhu mamiriyoni makumi mashanu nemasere vatarisana nenzara. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kuchema mutungamiri wenyika yeIran vaEbrahim Raisi vakashaya munjodzi yekudonha kwechikopokopo chavo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezveutano yange ichitenderera muzvipatara inoti ichakurudzira kuwedzerwa kwemari yebudget inopiwa bazi rezveutano pamwe nokuwandudzwa kwemitemo kuti zvipatara zvehurumende zvikwanise kubhadharisa vamwe varwere mari yakati wandei kuti zvikwanise kuzvimirira. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvipatara izvi zvichikatanga kubhadharisa vakawanda vachakundikana kurapwa. Zvipatara zvizhinji zvinonzi hazvina michina, mishonga, vashandi vakakwana nezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa pakurapa varwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata nengo yekomiti iyi amai Perseverance Joe.
Nakenza mechinji mazhinji ndikatora laikuparere nyatwa kuhiro hospital mishina mechine vanawo amwe akafa amwe acho ari kushanda anoda masandrizi vanoti masandrizi vanoda kuti zvizote munhu azotenga achiuya nawo asi kune kutakaendawo like kumidland aiya vaitaurawo kuti mishini yavo zhinji yakafa.
Sekomiti sezo maona kudai ndeapi matanho amuchatora kuti pagadziriswe dambudziko iri?
Basa redu sema members of parliament tine basa riya rekuita rekuronga mari yekuti mari inoenda kupi. Tinodaidza isusu minister wehealth totaura naye kuti zvotaona ndezvizvi tomuudza zvimwe zvacho ripoti iyoyo tabva itaona tatenderera kudai ikapinda zvakare muparliament iri ripoti igodhibhetwa nesu vemukomiti igozodhibhetwa zvakare nevese vamwe vanenge vachida tichitaura zvino kuti zvatakaona ndezvizvi dai waro pakati pakadai.
Vamwe vari kutiwo dai zvipatara zvatanga kubhadharisa, imiwo munozviona seizvi?
Zvandinoona ini ndechekuti hurumende ine basa guru kwazvo. Hurumende ine basa rekuchengetedza vanhu varo nekuvashandira kuti ione kuti mamachini ikoko zvipatara zvaona mishonga zvaona mamechinji vaine maservisi zvipatara zvehurumende. Saka vakanyanyoregedzera kuti chipatara cheshe chigone kuita zvachinoda, chinogona kuita dambudziko. Asi zvagara ivo vanotika like ndekupa muenzaniso wekenza iwoyo kana kuti wedialisis. Kunonzi izvo dialisis iri free, hurumende yakati ngaiitwe pachena. Asi vehospitari nanhasi vari kutoita mukana wekuti uya watenga zvinhu zvako keki yacho iya yatenga nekuti hunu panenge pasina pamwe pacho.
avo vange vari amai perseverance show ningo ya committee ya parliamente inoona nezveutano vari parunare natavoka Ncube we studio 7 zvichakadaro bepanaure Zim Live rinoti mutevedzero mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaenda kunorapiwa kuChina sezvo vasiri kunzwa zvakanaka asi vachitaura nebepanao iri mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vati vaChiwenga vakangoenda kunoongororwa navana chiremba sezvo vanogara vachiita nguva yega yega. Vatungamiri venyika dzemusadak nhasi vaita musangano wekukumbira rubatsiro kubva kumasangano emuAfrica nekunze kuti abatsire vanhu vanosvika makumi mashanu nemasere kana kuti 58 million vakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya kwemvura mwaka uno. Mutungamiri wenyika yeAngola vaManuel Goncalves Lorenzo vanovasachigaro vesadak ndivo vange vachitungamira urongwa uhu. Vachitaura wopamusangano uyu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemusadhaki kuti dzirime zvirimwa zvechinyakare zvisingadi mvura yakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaimbotungamira sangano rinopa chikafu reChristian Care Reverend Forbes Matonga.
Pane dambudziko nepamusana pekuti mukatarisa zviri kuitika muGaza mozoenda monotarisa zvekare kuti dzimwe nyika dzinova ndidzo dzaira misimboti yekupa yekutengesera dzimwe nyika chikafu dzakadai neyeRussia neUkraine ndo anga ari mameja producers and exporters egrain vari muhondo. Then mukazonotarisa zvekare muchionawo kune zviri kuitika kunana mamwe madunhu eAfrica acho akaita saivana Sudan nana Ethiopia uko apakaoma nekuti madhona ndiwo mamwe chetewo ari kutarisirwa kuti aite zvinhu.
Ko tichitarisawo remangwana reAfrica pangaitwe sei kuitira kuti nyika dzemuAfrica dzisarambe dzichipemha chikafu kana mvura isina kunaya zvakanaka kazhinji?
Chinodiwa chekutanga runyararo ndochinhu chekutanga because hakuna nyika inoita development nekuzvirimira ine miine makakatanwa miine dhihondo. Africa ngaidzidze kugarisana zvakanaka nekuti mukatarisa nyika dziri pakati paAfrica dzinotonzi Great Lakes Region kureva kuti dzine mvura dzakawanda asi nepamusana pekuti munongogara muchirwiwa muchikakatanwa vanhu havana nguva yekuseenzesa maresources dzatakapuwa naMwari nekuda kwekuti kune dhihondo. Ndo chekutanga. Chechipiri, dai vatungamiriri vedu vaika prioritize chikafu pane zvimwe zvese nepamusana pekuti mukazotarisa munyika dzedu dzakawanda munoona kuti mabudget anoenda kuzvinhu zvakadai sezvehondo nezvakadaro anenge akakura kupfuura mabudget anoenda kune zvechikafu zveeducation nezveutano.
Totarisawo imo munyika omo Reverend Matonga, zvinhu zvakamirawo sei mamuri kufamba tichitarisa nyaya dzechikafu?
Mune nzara sekutaura kwakaita president vachikurudzira mukaona mari yavakakumbira haisi mari diki yavaiti ndo inodiwa 2 billion imari yakawanda iri kutarisa magnitude.
Vaimbova mutungamiri wesangano rinopa chikafu reChristian Care Reverend Forbes Matonga vange vari parunhare kwamurehwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kuchema mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadonha nezuro. Varaisi vakashanya kuZimbabwe muna chikumi gore rapera uye vakaitawo musangano nemutemzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga masvondo adarika. Munyori mukuru bazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutandi ravo reX kuti Zimbabwe iri kubatana neIran kuchema varaisi. Zimbabwe neIran dzine ukama hwakasimba uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti ukama uhu hwakasimbaradzwa nekuti vose vakatemerwa zvurango neAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica. America inoti vakatemerwa zvurango nekuda kwekuti vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chapamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona kuti Zimbabwe inozwa kusuwa nekushaika kwavarais munhu wanga achienda navo. Tinoimba kuti zvibvumirano zvakange zvakabvumiranwa zvinoenderera mberi nekuti zvanga zvisina kunyorwa pakati pavarais iye vakazvinyirira achionga kwamira nyika yavo nemakurukota avo. Ratoona kuti anezvitora achitungamira vanongokwanisa zvibvumirano zvemberi sekuti zvinoita kuti nyika ichifambisane zvakanaka.
Tingatarisewo kuti iyo Iran yanga ichipomerwa-pomerwawo kuhondo dzimwe dziri kuitika kunana Hamas Israel uko. Zvinopawo chimiro chipi kuZimbabwe tichitarisa nhoroondo idzodzi?
Tinoona kuti Zimbabwe panguva ino inga iri kuti tidangoshanda nechero vandirikushanda naye chero tiona zvatinowana vanga vachiti Zimbabwe open for business. Bazi panguva ino yanga isinanyakuda kusarudza kuti yakamira sei yanga inotera anda kushanda nesu tinoshanda naye zvekuti kuda kuti Zimbabwe panguva ino haasonya chora zvematii kana kuti ichi zingaanodai saka hatishande naye inenge kuti kuda kushanda nesu ngatishandei nesu kuti tinzinyika yedu. Saka panguva ino Zimbabwe haitinyika yari inyaya yekuda kuti ichi inoramba yakatsira kuti tinoshanda nevava asi hatishande nevava inga iri ngotsvaga kuti ingabatsirika nesu inovanda kushanda naye. Saka zvina zvekuti kupomedzerwa kwave kwana Irani munyuyakuinana Hamas Zimbabwe yanga isinganyanya kutarisa izvo zvanga ingotarisa kuti chii chavanga ite neIran kuti vaende mberi.
Taonawo dzimwe nyika dzekuAfrica dzatumirawo mashoko enyaradzo. Hatina chatati taona kubva kuZimbabwe. Pane zvamamboonawo here imi ikoko?
Ndokunga vari kugatiswa kuti vanhu vanopidzana pamwe vanotanga vambonyatsomira kuti vanyatsodza mashoko avanyatsodzikama kuti vazotumirawo zvavanotenda. Ndokunga kuti vachatumira kana vachinge vapedza kugadzirisa vanhu kuti vatumire.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chikuru cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunhare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Mapurisa nhasi ambosunga makanzura maviri ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevamwe vatsigiri vebato iri akavapomera mhosva yokuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvemagariro evanhu yainzwa pfungwa dzevanhu mumasvingo svondo rapera. Musangano uyu hauna kuzopera pave kuita bata murefu bata mupfupi inonzi yaikonzerwa nevebato reZANUPF kunyanya. Vamwe vanhu vakakuvara mukurwisana uku. Gweta revakasungwa vaMartin Mureri vanoti mushure mokupomerwa mhosva vabva vasunungurwa.
Ichokwadi mukoma, kune vanhu vasungwa vanokwana 54. Pane makanzela 2 Dhemiki Muchokwa naEsa Zvishiri, kouya Nyahunda Sabo naJona Wakura.
Vari kupomerwa mhosva iyi
vari kunziwo Disruption of Republic Gathering vo yavari kupomerwa vachinzi musipaipaiena muchaus Austin vakadisrupta miting yeeod yaiswa imomo.
Saka vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rini.
Iko zvino vamboregedzwa. Saka vanzi vachati vachatipa dheti pada vachati inochinde kumatare kuti pazvara nhasi vamboregedzwa.
Saka ivo vari kuti kudii nenyaya yavari kupomerwai nemhosva yavari kupomerwai.
Ivo vari kutoramba mhosva iyi vanoti vatoshamisika nekuti mukada kutariswa Jona wakura wakatombokuvadzwa musi wa 16 iwoyo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMartin Mureri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Studio 7 yabatawo gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe avo vati vange vasati vasumwa nezvenyaya iyi vakati titaure nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muSouth Africa rarambidza vaimbova mutungamiri wenyika vaJacob Zuma kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa munyika iyi svondo rinouya. VaZuma vakabatwa nemhosva yokuzvidza dare muna 2021. VaZuma vange vave nebato idzva remukoto wechizwe kana kuti MK. Dare repamusoro-soro muBritain rapa mutongo wekuti akavamba kambani yenhau yeWikileaks vaJulian Assange vane kodzero yekupikisa mutongo wekuti vasaendeswa kuAmerica uko vari kupomerwa mhosva yokufukura hapwa. WikiLeaks iri kupomerwa mhosva yokufukura hapwa nekuburitsa magwaro ehondo yeAmerica muAfghanistan neIran. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mwedzi uno wachivabvu kurangaridza vanhu vane zvirwere zvepfungwa kana kuti Mental Health Month. Chinangwa chamasangano anoshanda nevanorwara nepfungwa ndechekuti vanhu vanzwisise nezvedenda iri kuti vasasarura vanorwara nacho uye kuwana nzira dzekuvabatsira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinoperekwe vati vanhu vakava neutano hwepfungwa zvinosimudzirawo nyika.
Utano hwepfungwa ndezviya zviri matiri zvinoita kuti tikwanise kuti kana tichinge taita zvatinoita tinenge tichiitawo rupande rwedu mucommunity, tichiitawo rupande rwedu mumafamilies medu, tichiitawo rupande rwedu mumabasa edu zviri mune zvakasa.
Dr. Chinoperekwe vati kuchengetedza utano hwepfungwa vanhu vanofanira kuwana zororo rakakwana kusanyanya kudzamisa pfungwa pamwe nekudya kunovaka muviri. Vatiwo kukanganisika muutano hwepfungwa kunogona kukonzera kuti munhu ade kuzviuraya.
Zvimwe zvachona zvinogona kuuya kubudikidza nekuona munhu achiinzopererwa, achiona kunge upenyu husina zvamurevera pakurarama. Zvinogona kusova zvakare zvinosvitsa pakuti munhu anzwe kuda kuzvisungirira.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vane machemawere vati vakaona munhu orasika mukufunga, mukutaura nemukuita zvimwe zviratidzo zvechirwere chepfungwa.
Tikatotanga kuona retute appearance zvamataridziki ake kuti munhu zvatotarisira kuti munhu panguva yake nezera rake anofanira kunge achifamba akapfeka izvozvo, kana kuti achiratidza uso hwake unenge waratidza sei, umwe anaratidza kuchema, umwe arungoseka, umwe anenge asina kupfeka zvakanaka, umwe anopfeka zvakatsvina. Tentozoona matauriro munhu kutaura kwaanoita inogona ngo chikanganisika zvakare itori sign yekuti pane chiro chepfungwa nekutanga kutaura zvinhu zviri kuenda kunze kwezvamukutaura kwaitoti off topic
nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinogona kukanganisa utano hwepfungwa kusanganisirwa mamiriro akaita zvinhu munyika kunyanya munyaya dzezveupfumi
mwaka hauna kuita zvakanaka vanhu havana kukohwa saka mukati medzimhuri hamuna zvekudya zvakakwana izvi zvinogona kuwedzerawo kuti utano hwepfungwa huderere uyewo mumabasa vazhinji havana mabasa nyangwe mari inotambigwa yacho ishomasa zvinoita kuti vanhu vasazogara vakadekara vaine mbaro
amai mukamuri vati kushungurudzika mupfungwa kunopawo kuti vamwe vade kushandisa zvinodhaka izvo zvinotowedzera dambudziko iri
vamozoona vana vadiki vamwe voenda kumadrugs nokuti chaanoswera achiita hapana unongovagere mumba obuda mumba oenda pabhiriji osangana navamwe wogara ipapo vopedzisira voputa zvinodhaka nokuti havana chavari kuita chakanyanya
amai mukamuri vati senzira yekuchengetedza utano hwepfungwa veruzhinji vanofanirwa kugamuchira matambudziko avanosangana nawo muupenyu votsvaga rubatsiro kubva kunyanzvi imwe nyanzvi zvakare mune zveutano hwepfungwa vametha monyamande vati zvimwe zviratidzo zvekusagadzikana kweutano hwepfungwa zvinosanganisira kushaya hope uye kugara munhu aine kutya kwakanyanya
kana uchikwanisa kudya zvakanaka uchinakirwa nechikafu chako uchifara nevamwe mukudya umu zvinongova zviri zvirinani kurara hope dzekuti unozomuka kwaedza ndechimwe chinhu chekuti chinoda kuongororwa chinowanzooneka kana utano hwepfungwa hwakukanganisika ukaona muchingonzwa kushaya simba zvinogona kureva kuti utano hwepfungwa dzenyu hwaita kakukanganisika zvekuti munenge maakupinda mune yatinoti depression ndonge kana muri kudya zvakanaka asi muri kunzwa muchishaya simba kungonzwa kususurukana ukaona muchinyanya kurumidza kuvhunduka kana kukurumidza kutya kana kukurumidza kutiza inorakidza kuti pane chinhu chakakanganisika mupfungwa dzenyu
nyanzvi dzinoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuramba richikomba munyika mukutanga kwemwedzi uno mutongi wedare repamusoro amai Fielda Musofa vakati hurumende yava kufanira kutora matanho ekubatsira vane zvirwere zvepfungwa sezvo vakawanda vavo vange vopara mhosva dzakawanda uye vava kusadza nzvimbo dzinochengeterwa vane zvirwere izvi mumajeri
ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remaDemocrats nevavari kukwikwidzana navo uye vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakawirirana kuti vaite magakava maviri sarudzo dzisati dzaitwa muna mbudzi asi pari kuedza kutsvakwa nzira dzekuti magakava aya aitwe pasina kugandirana makobvi nematete sezvakamboitika muna 2020 apo vaviri ava vaikwikwidzana asi kuti magakava aya achabatsira here kukwesva vavhoti pachitariswa nguva yaari kutariswa kuitwa Veronica Balderas Iglesias weVOA anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai kuita gakava kana kuregedza vaBiden vakapa mhinduro yavo musi wa15 chivabvu
Donald Trump lost two debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal.
Donald Trump ndakamukunda magakava mairi atakaita muna 2020. Kubva nguva iyi haana kuda kuzopinda mugakava zvakare. Iko zvino ave kuita kunge anoda kuita zvemagakava neni.
Pane magakava maviri ari kutarisirwa kuitwa musi wa 27 chikumi na 10 gunyana gore rino. VaTrump vakataura pavaitsvaga rutsigiro kuMinnesota kuti vakagadzirira.
I just want to debate this guy, but you know, and I'm going to demand a drug test too, by the way. I don't want him coming in like the State of the Union. He was high as a kite.
Ndinoda kuita gakava nemurume uyu. Ndichatiwo patange paongororwa kuti hapana ashandisa zvinodhaka here.
Hapana hapo umbowo huripo pane zvataurwa navaTrump izvi. Vachitaura panhepfenyuro yeABC pachirongwa cheThis Week, Senator Chris Van Hollen vebato remaDemocrats vakaratidza kusagutsikana nezvinoitwa navaTrump pamagakava.
He wants to create this sort of atmosphere of circus-like entertainment.
Trump anoda kuita kunge zvinhu zvedambe, asi vanhu vanoziva havo wekuvhotera. Zviri pachena kuti vanovhotera vaBiden.
Chipanga mazano chavaTrump vaMcLaughlin vakaudza nepfenyuro yeABC kuti kuisa vaviri ava mudariro zvinhu zvinokosha.
This is going to be live recall, and you know, Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90 minutes.
Joe Biden rarely does an actual hard interview. This is going to be a challenge for Joe Biden. Kwenguva yakareba, dzimwe nguva kweawa imwe chete nechidimbu. VaJoe Biden kashoma kunyatsobvunzurudzwa nevatori venhau.
Chinangwa chemagakava ndechekubatsira vanhu kuti vasarudze wavanoda kuvhotera munambudzi musarudzo yemutungamiri wenyika sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo June Speakman vepa Roger Williams University.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues. My guess is that
Trump munhu anoziva kutaura zvakaipa zvemunhu kwete kutaura zvinhu zvakakosha. Mafungiro angu ndeyekuti Biden achaedza kuti ataure zvinhu zvakakosha semamiriro eupfumi kwete zvehunhu waTrump.
Kuti vanhu vakwanise kuvhotera munhu nekuda kwemagakava, nguva inoitwa izvi yakakosha sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJohn Fortier vepa American Enterprise Institute.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of viewership.
Kana mave pedyo nesarudzo, vavhoti vakawanda vanenge vonyanyotarisa zvinenge zvichitaurwa nevanhu pamagakava uye vachida kunyatsoona kuti vovhotera ani.
Kutsvaga rutsigiro kwevaviri ava kuri kuenderera mberi svondo rino, vaTrump vachienda kusouth Bronx muNew York nemusi wechitatu, vaBiden vanenge vari kuNew Hampshire mangwana vasati vaenda kuBoston, Massachusetts. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Balderas Iglesias weVOA News muWashington, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yepati yeZANU-PF yatiita zvimwe zvinobarika panapo. Ine mbavha. Kuba chete ndokwavanenge vachitofunga kuti vaiti wanavo. Koziko nezvo vanotiwo mavaona nebhoto tichavapa $20 yekuitika ndikavati mitigation nzara kudidini, but hatitombozvioni. Kuwano kwacho chacho vanenge vaine nzara hazvisviki. So kuhandi kuita bao wazvikoniwona chavacho vanenge vachingofunga kuba kuba chete ZANU-PF ndopo vanenge vachigaya.
Ini ndingangoda kutaura zvangu pamusoro pekudistributa kwechikafu chida kubva kuhurumende kuti zvifambe zvakanaka, pasava neanonyimwa kana kudini. Dai zvaibvira vaiti macancellors aripo acho ndo anoita basa, kwete zvekuti cancellor ZANU-PF anofanira kuya kudistributa chikafu. Izvozvo hazvina kunaka, hapana nochiona kana kawani. Ndosara futi panyaya yekuti ivo vamunangagwa vakundikana ngavasiende nazvo. Munhu ungaonza mabhazi kudhindira mabhazi kuzvipatara apa muchipatara macho hamuna mushonga, zvine musoro wei. Instead utatangaisa mushonga ozonza mabhazi kumashure.
Ndinopa kutenda neSecond Republic yavamunangagwa. Airi kubetsera vanhu vakawanda, yakabetsera vanhu vakawanda shuwa. Tiri kuzoona zviri kuita vachivhayo. Tiri kutenda zvikuru. Vari kusumudzira vana veZimbabwe. Kudhara risanambobva takazviona kubvira kare. Airi kuzama Second Republic, even mugwagwa airi kuzama zvakugadzira mahighway, airi kuzama. Ndiwo kumakaya paJoza.
Dambudziko rangu nderekuti VOA yedu iyi Studio 7 haichaititira zvakanaka bai. Studio 7 yaisimbotipa news, it was an alternative voice. Posanga tangonzwa nekuexpletwa nana ZBC nematv nechi zvemunomi zvichitipa biased news. Saka aizve Studio 7 yacho yaakutipo news dzakadhakwa, and wanyatsozoti vanhu havasi kufara nezviri kuitika munyika, asi unoona waakudhivela mune zvekunaya kwemvura, zvimwewo zvisina kana basa, zvisingabati upenyu hwevanhu. Aiwa, tiitirewo mushe paStudio 7, tiitirewo mushe, tida kunyatsonzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 Manheru anhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chepfungwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoti zvinhu zvanyanya kuita manyama amire nerongo muzvipatara. Sadak yokurumbira kuchikafu chekubatsira vanhu mamiriyoni makumi masere nemasere vatarisana nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.